Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC. Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gunyana 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kutoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chichitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvichitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chee chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amairita makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota nezvitupa zvemarata.
Amai mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato riti.
Amai Joyce Mujuru vanotungamira bato reNational People's Party vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza zvinhu munyaya dzezveupfumi sezvo vachigona kubatanidza vanhu. Gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti Air Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu kuti ikwanise kubhururuka ichienda kuEurope. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amairita makarau vanoti vanhu vakaberekerwa munyika nevabereki vekunze kana kuti vanonzi maaliens vanokwanisa kunyoresa kuti vakwanise kuvhota musarudzo dzegore rinouya kwete zviri kutaurwa zvekuti havana kodzero yekuvhota. Vanotiwo vanhu vanokwanisa kunyoresa kuvhota nezvitupa zvemarata kwete zvakanzi namabharani mukuru wehurumende vatobaiwa mudede hazvikwanisike. Mukuzeya nyaya iyi tatanga nekubvunza mai makarau nezvevanonzi nevamwe vabva kure.
Mutemo wakajekesesesa, mutemo webumbiro remutemo muconstitution yedu yakajekesesesa kuti anonzi mupakure ndeupi asisiri mupakure ndeupi. Ndo mutemo watiri kungotarisa isu kana taa kuti avo vakaberekerwa muno vaine vabereki vangadai vakabva kunze kwenyika vakauya vakazoberekera vana vavo vari muno asi vari vanhu vanga vari musadhaka. Mutemo wakajekesesa pachena kuti vanhu ivavo havanzi vabva kure, vanhu vemuno muZimbabwe. Vanofanirwa kungobatwa sekubabatirwa netwa vana vakaberekerwa muno muZimbabwe vachiberekwa nevabereki vemuno muZimbabwe.
Saka vane kodzero dzekuvhota.
Mutemo watiri kuteedzera vane kodzero dzekunyoresa kuti vazovhota.
Touyawo panyaya yezvitupa zvatingati zverata kana kuti mameta ids zviri kufamba sei, zvinokwanisa here kuti munhu anyorese nacho chitupa chakadaro?
Hongu ndoda kupajekesesa ipapo zvakadzama kuti hongu chero chese chinonzi chitupa muZimbabwe. Kana tichitaura zvitupa muZimbabwe tinotaura cherata, tinotaura cheplastic, tinotaura chipepa chee chinombopiwa munhu wochaimbopiwa vanhu vakamirira kuti irata ravo ribude. Zvese zviri zvitatu izvozvo ndataura kwatiri kuvhege zvitupa zvinoshandisika kuti munhu auye azotirakidza kuti ndiri muZimbabwe, ndine kodzero yekuvhota, chitupa changu ichi. Isu tinogamuchira zvese izvozvo. Kana paine mashoko akabuda ekuti pane zvimwe zvisingagashiri, ndinoda kukumbira ruregero kuvanhu veZimbabwe kana takavaita kuti vasanzwisise kuti zvinorevei. Chitupa chese cherata, cheplastic nechebepa tinogamuchira.
Tochitarisawo idzo nyaya dzekutsvaga rutsigiro. Vamwari kuti ZEKI inenge isiri kunyatsotaura nyaya totanga yekuti vanhu vese vawane mukana panhepfenyuro, zviri kufamba sei?
Nyaya dzekuti isu tichizopinda mukuona zvekuti nhepfenyuro dziri kushanda sei, tinongotanga isu kupiwa masimba kana sarudzo ichinge yadaidzirwa. Kana isati yadaidzirwa, kune rimwe bato rinoona nezvemashandisirwo emedia, ndiro iroro rinenge richiona kuti zviri kufamba sei. Isu simba redu rinongotanga kana sarudzo ichinge yadaidzirwa.
Sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanga vari parunare muHarare. Makateerera kunepenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mutungamiri webato re National People's Party kana kuti NPP amai Joyce Mujuru vanoti vakapewa mukana wekutungamira nyika vanokwanisa kuvandudza zvino munyaya dzezveupfumi nekuti vanokwanisa kubatanidza vanhu vose. Amai Mujuru vanoti chido chavo ndechekuti mapato ose anopikisa akwikwidzane nebato rezanu PF musarudzo dzegore rinouya akabatana. Mukuzeya nyaya iyi tabvunza amai Mujuru kuti zvii zvavangaite kugadzirisa upfumi hwenyika uhwo waenda kumawere.
Upfumi hwenyika kuti hutange kushanda zvakanaka kutanga kuratidza kuti isu tiri kugamuchira kunge tiri kushanda tiri senhengo yepasi rino rese. Murunyararo mai Mujuru vanokwanisa kubatanidza chero munhu anongonzi mwana chizvarwa cheZimbabwe. Amai Mujuru vari kukwanisa kuunza kugutsikana kumabhizimisi emunyika neasiri emunyika nevakatarisira kuuya muno munyika. Amai Mujuru vanofanira kuunza kugutsikana kune vanoparunyararo veze security forces. Amai Mujuru vanofanira kutaridza kuti vakazvipira kuunza kugadzikana kwashaika munyika kwenguva yakareba. Havafanire kuti kana vavepo votanga kuti nhasi vataura ichi mangwana vopidiguka voita icho, mangwana vopidiguka vopandukira vamwe vavo, kana kuti mangwana vobuda kunze kwenyika vaakunonoparamurana nevavari kufanira kunge vachishandidzana navo. Vanofanira zvakare kutaridza kuti bumbiro rezvemutemo wenyika, National Constitution, iri kutevedzwa nemazvo. Vari kukudzawo zvakare upenyu, vanotya Mwari, zvinhu zvakadaro izvozvo. Zvinhu zvidiki diki zvinofanira kuratidza pasi rese kuti ha, ruoko rwauya urwo rwasanduka parwakananga, rwakananga kuti Zimbabwe inge iri yedzimwe nyika dzepasi rino rese. Nyangwe ivowo vari muZimbabwe vacho vave nokugutsikana kuti amai Mujuru havasi kuzovhima munhu chero kana akavakanganisira kana akaita sei kwete. Amai Mujuru vagotaurawo zvakare zviri pachena kuti nyaya yehuori haina kunaka and inofanira kupedzwa nekukasira nokuti ndiyo yaunza dambudziko guru muno muZimbabwe.
Asi vamwe vanenge vachikupikisai vanoti asi kamai Mujuru vakambenge vari muhurumende vari mutedzeri wemutungamiri wenyika chii chinenge chachinja?
Regai ndikutaurirei kuti 1980 kana makanga mazvarwa shoko rakatanga kuuya navamugabe nderekuti ngatiregereranei, ngatishandidzenei zvakanaka. Nevaiuya nemabhombu kunana Chimoyo, kunana Zambia Mkushi, kunana Freedom Camp, vaitishungurudza kuti vabereki vedu vazofunga kuti ngativambe mabato anopikisa hurumende. Asi munhu wese pazvakangotaurwa takaona zvichivagutsa zvichivafadza izvozvo. Handione paine chinhu chinganyanyisa kuomera vanhu kuna mai Mujuru vasina kubata reza yekucheka chigunwe chemuzukuru wenyu kana mwana wenyu. Amai Mujuru vanotozikana nemabasa avakaita aitaridza kuti paaitwa mabasa iwayo vanga vasingabvunze kuti uri webato ripi. Nguva yatashanda yemubatanidzwa amai Mujuru vakaonekwa nemabato iwayo ataishanda navo kuti ndivo vevamwe vashoma shoma vaikwanisa kugara pasi vachikurukura nemabasa nebato rakanga riri muGNU reMDCT tichishanda semhuri imwe chete yeZimbabwe. Uye kumwe kwacho kutaurwa kwazvinoitwa inini samai mujuru ndakuona sepane chauvinism nokuti paita mai mujuru mudzimai zvandinofungidzira kuti ndozvatakarwira izvozvo kuti tibvise.
Mutungamiri webato reNational People's Party amai Joyce Mujuru vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezveupfumi nasi tine hurukuro negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo nezvenyaya yekuti vari kugadzirisa here zvinhu zvakapa kuti nyika dziri mugungano reEuropean Union dzirambidze nyika yeZimbabwe kuburikidza nendege dzekambani yeAir Zimbabwe kuenda kunyika idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navaGumbo nezvenyaya iyi.
Munyaya dzendege mune mitemo yamo uye zvenyika dzimwe nedzimwe dzine mitemo yadzo yadzinoisa pakuti ndege dzibhururuke kusvika pakunyika kwavo. Zvakarezvo panobva rine mitemo inoitwa neyatinoti IATA inova ndo yatinoti ndiyo International Organization yacho yakafanana neyaenda kutaura inonzi ICAO. Saka nokuti isu tanga tisingachinyi kuLondon tanga tisisina ndege dzinofulaya kuEurope zvangazvifanira kunge tichiita kuti tinge kuEurope zvanga zvisingachitevedzi zvazvo vavanenge vachida. Hazvisi zvinhu zvinoshamisa, zvinhu zvakafanana nokuti motikari yako inofanira kuuya kuservisi musi wa after exactly 5000 kilometers kana ikatozouya yava ne 5100 kana kuti 5010 kilometers tinotozonzi kondemo kuti aya aona kutevedza mutemo. Saka ndozvazvoitikara pandege dzedu dzokuZimbabwe tanga tisingachiendi kuEurope. Yazvo zvavanenge vachiti mugare muchita ichi neichi neichi pandege dzenyu ichi neichi neichi pandege dzenyu plus hatidi kuti zvinge zvichinyorwa nemaoko, tinoda kuti zvinge zvichishandiswa nemakombiyuta. Twese takadaro izvozvo zvinhu zvava zviri manyuwali tanga tisingashandisi makombiyuta. Vanobva vati hatidi kuti ndege dzenyu dzive kuno kuEurope kusvikira magazeti dzazvo zvenyu zvakafanana naizvozvo ichi neichi. Ndozvavakaita, ndozvatiri bhizi kugadzirisa. Kana vakudaro unopiwa nguva nokuti zvakasvika pachinano ichocho nokuti isu tanga tava kuda kudzokera kuLondon. Saka vakabvati kana muchirenge vava kuda kudzoka kuLondon ichi neichi 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 ndozvatinoda kuti muite. Saka ndozvatiri kushanda kuti tiite izvozvo zvatinogadziridza kuZimbabwe kugadzirisa zvakasiyana siyana zvanga zvinhu zvinhu zviri torufu zvavaida kuti tiite. Patakazoenda kuti tichinovarakidza isu kuti ichi neichi taita papasara zviviri.
Muri kugadzirisa here magwaro aya kuti ndege dzitange kubhururuka pasina matambudziko?
Ndozvatiri kuita. Zvandingangokutaurira kuti kugadzirisa radar redu nokugadzirisa computerization ndozvinhu zvikuru zvatiri kuita zvasara. Radar redu tiri kugadzirisa izvozvi, pacomputerization tiri kugadzirisa. Saka tobva tazipiwa nguva yekuti paNovember tisvike kunova taura kuti zvozvi tiri pakati pokuzvigadzirisa kana kuti zvitatopedza. Toba kana tava kuapply license iriunda kuEurope hapasina unotirambidza. Saka iyaya ndezvinogara zvichitevedzwa. Zvatanga tisingachitevedzi zvatinokodzerwa kuti achigara tichitevedze kana tatindidzi ndege dzedu pane nenzira yakanaka.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vari parunare muHarare. Chirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa nasi tiri kuita hurukuro nemukuru wesangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvezvirongwa zvavari kuita kuchipinge kumanikaland zviri kusimudzira kodzero dzemadzimai. Tavabvunza kuti urongwa hwavo huri kufamba sei.
Izvozvizvi tiri kutarisa kuti pane dambudziko rakati kuti rekuti vanhukadzi nenyaya yekuti tiugara kumaruzevha vari ku wana mikana mishoma shoma nekuda kwetsika dzedu dzemagariro dzemandau kana kuti dzekuita dzaita kuti patriarchy. Saka isu sesangano replatform for youth development tiri kufamba tichiedza kukurudzira kuti varume nevanhukadzi vange vachipihwavo kodzero dzakaenzana nekuti tiri kuona kuti zvinhu zvizhinji zviri kuitika vanhukadzi vanenge vaakuitwa disadvantage nekuti vanhu vanenge vachingoti hai vakadzi hafanira kuita isi vakadzi hafanira kuita isi sekuti muri kuona kuti pane nyaya dzekuti maruzevha nyaya dzekuma minda kana dzivanhu vavo kana chida kuminda kana kuti dzimwe kodzero dzekuti tikane magariro dzinoramba dzangoita sedzakangorerekera kuti zviri zvinenge zvichitwa vanhukadzi like mazuva ari kunyaya dzedomestic violence iri kuitika kana kuti vachino chidiki vasikana vadiki vari kuvava vari vadiki tiri kuona kuti nguva zhinji zvinenge zvichingonzi aiwa zvinhu zvinotambirika saka tiri kuedza kukurudzira maruzeka mugara kuti vanhu vaone kuti aiwa dzimwe tsika dzatiri kungoti idzi dzakanaka dziri kutokanganisa
mungati muri kushandira nzvimbo dzipapa
ndinoshandira madistrict ekuchipinge maconstituents anoti chipinge south chipinge east chipinge musikavani constituents chipinge central nechipinge west tainya kuerekera kunzvimbo dziri kudhuze nekubhodha kana kuti kwaya kuti kunyanyofamba kwatingati kumaoutskirts nekuti tichitarisa nzvimbo dzekuchipinge zhinji dzacho ndokumamwedzi kurudze pasi kune dzakazonyanya kuya kusinganyanyokuoneka migwagwa kana kuti kwakanyosarira kunoti kana mafoni haanyatsobata ndokwatinonyanya kurerekera nekuti zvakawanda zviri kuitika zvaakutonzi nedzimwe nzvimbo aizvi dzakapfuurika kare
mukuru wesangano replatform for youth development vaclaris madhuku vari parunare kuchipinge kumanikaland makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am 4930 kana pa 6065 ne 15460 kilohertz pa short wave iko zvino tochimboenda kuna marvelous mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo
ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous mhlanganya uye ndiri muwashington nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nevamwe amai vari kutungamira bato rinopikisa mune zvematongerwo enyika regai tiende kwavari tizwe kuti ndiani uyezve kuti bato ravo rinonzi chii
ini ndinonzi marcelina tikasa ndakamirira bato rinonzi african democratic party kana kuti adp
mungatitsananguriro kuti bato renyu rimire paripi pari zvino takatarisa kuti mamwe mapato anopikisa ari kupinda mumibatanidzwa
pari zvino bato redu reafrican democratic party tiri kutaurirana nevamwe vedu vari muopposition kuona kuti tingabatane sei tanga tichishanda neve MDC munera uyezve tiri kushandawo nevamwe mucoalition inonzi code tiri kuona kuti muna 2018 tingaronge chipi tingabude asi isusu shuru dzedu ndedzekuti dai maopposition ese abatana tarega kuita zvekusarudza kuti ava neava chete ndoo pane shuru dzedu idzozi
mungati imi zvimingamupenyu zvamuri kusangana nazvo panyaya idzodzi dzematongerwo enyika ndezvipi semudzimai
tiri kungoomerwa nekutaurirana nevamwe kuti tiwirirane tiri kungoona kuti tiwirirane nevamwe tinofanirwa kunge tine profile yakati simukirei saka tiri kuedza kungobuildawo membership yedu kuti tinegoshiete tiri pari nani zvemembership ndiri kuona kuti chinhu chinotaurwa zvikurusa mumatoxi coalition aya vanhu vanenge vachida kuunza membership katafura kuti isusu tine mamembers akati asi handiwo maonero edu isusu tinenge tichiti aiwa dai tambosiya zvemembership tombotaura kuti zimbabwe chii chairi kuda pari zvino vana vezimbabwe tingavabatsire sei tikanyatsoongorora maissues aripo pari zvino munyika medu nekuti masolutions atingaburitse sevatungamiriri vemapato akasiyana-siyana ndeapi tabva ipapo tozoona kuti ndiani anokwanisa manje kupa vana vezimbabwe zvavari kushuvira semutungamiriri wecoalition isusu ndoapproach tachiti iapproach yakanaka seadp kutanga nezvatakatarisana nazvo kwete kutanga nemapositioni
mungati imi pari zvino mune vatsigiri vangani uyezve pane zvamuri kuita here kuti muwanikwe imi muchikwe zvavamwe vatsigiri kubato renyiri
pari zvino tiri mumaprovinces 8 out of the 10 ndoo matine mastructures asi tiri kuona kuti pane zvakawanda zvinotitadzisa kuti tinyatsoita basa redu nemazvo zvinhu zvakaita semaresources mungoza nhau dzepolitics idzi unonge muchizvifanda sebato varimo vacho muchiisa kamari muchiita sei saka tinoona ku kuti panyaya maresources takasiyana nemamwe mapato saka ndozvimwe zvizvinhu zvinotidzora shure saka tiri kutongoshanda patinokwanisa nezvatinazvo
tinoona kuti nechishanu pakabuda ipo kuti dare repamusorosoro remuKenya rakati iro sarudzo dzakange dzaitwa munyika iyi iro gore rino dzakanga dzisina kufambiswa zvakanaka uye zvevari kutarisira kuti mumwedzi muviri inotevera kuchaitwa dzimwe sarudzo zvizvi ngadzidzwewo neZimbabwe panyaya iyoyi
Atiri kufara tichiona zviri kuitika kuKenya ndamboteerera hangu vaRaila vachitaura kuti vachiti ichi chidzidzo kune Africa yose ndikati dai Zimbabwe yakwanisawo kuteera mumashure nezvinhu zvakadai tichiratidzawo kuti tasvika zera panyaya dzepolitics nyaya dzemaelections kuti tega isusu vanhu vemuno tinogona kutarisa zvinhu zvedu toona kuti zvakafamba nenzira yakanaka here kana kuti hazvina tikaona tega isusu kuti hazvina kufamba nenzira inonyatsotigutsa toti aiwa ngatidzokorore izvi ndaona maturity mumakenyans nekungoonzwa kudada nemajudges avo kuti vanogona kutopasa judgments isina political motivation saka kwandiri zvinhu zvandika hope kuti tinozvikwanisawo muno muZimbabwe hapana chingatitadzise tikawana vanhu vari principled vanenge vachigara muzvigaro izvozvo vanotarisa vachiongorora vasina kuti vanosapota bato iri kana bato iri wonyatsongotarisa mafacts woona kuti zvinhu zvakafamba negwara rakanaka here kana kuti hazvina kana zvisina vopa judgment yakafanira izvozvo ndozvatangoonawo zvakanaka kuKenya izvozvo
tombotarisa idzo sarudzo dzemutungamiri wenyika tichitarisa kuti dzichange dzichiitika idzo gore rinouya mungati mibato renyu rakagadzirira sei
isusu bato redu takagadzirira asi handifunga kuti ndingati tanyatsosvika patinofanirwa kunge tasvika
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai Marceline Chikasha vebato reADP kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
aiwa tinotenda zvikuru Marvelous iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC Nasi tiri kutarisa nezvedano rakatorwa nehurumende rekubvumidza vanoshandisa tsika dzechivanhu dzekurapa kuti vange vachiumbawo mamedical society avo kana kuti homwe dzekubata mari inenge ichizoshandiswa nevarwere pavanenge vachienda kunoona varapi muhurukuro yedu tine munyori anoona nezvedzidzo muboka rezinata Sekuru Prince Mutandi Siwanda tinogamuchira nemufaro pa Studio 7 Sekuru Siwanda
aiwa makadiyo zvevatereri
aiwa tinoimba vatereri vapenyu nhasi Sekuru Siwanda tinoda kuti timbotarisa kurudziro yakapiwa nehurumende kana kuti mvumo yakapiwa nehurumende yekuti vanoshandisa nzira dzekurapa dzechivanhu vabvumidzwewo kuita medical aid society Imiwo sesangano rezinata rinomirira vanoshandisa nzira dzechivanhu makatambirawo sei kurudziro iyi
izvi sesangano rezinata takaona zviri zvakanaka chose zvimwe zvinhu zvataiona kuti takadzvinyirirwa izvozvizvi zvakataurwa ndozvitenda strike noti tese tiri va saka ngatione kuti chikurudzira kuti tiponese saka tineva tinoponesawo vanenge vachitotambudzika kuti vanoita sei kana tisina izvi medical aid danga tichitori matambudziko nekuti tingati isu kana tichitarisa sesangano rekwedu tine membership inosvika kuma 55,000 that is Zimbabwe yose kuti ukatarisa kuti member yegega inenge ichitora kana kuti ine yoshanda kana ne 50 pazuva vari kana kuti 20 to 50 pamwe up to 200 ukavatarisa vanhu ivaurona vari vari mamedical aid mamedical doctors kasi vanogara vari kwatiri saka isu tinotambira nekutenda zvakaitwa kuti tinge tichimutsowo maskimu nemedical aid skimu atinoitawo mashoko akatifadza stering sevarapi
chinhu chamungatarisira kutanga mumazuva mapfupi anotevera here uye chinhu chamaa magarawo miinacho here chisati chaziviswa nebazi rezveutano
tanga tisati taanacho saka takutoti sezvo titanzwa takabiki tambudo zvitoti tumbovabvunza kuti kwa president ika zviri kuwani takutoona kuti regai tichitomutso zvedu
asi munofunga zvinobatsira nenzira ipi kune vanhu vanenge vachiuya kunorapa
tingati zvinobatsira pakuti kana pane yuba ane medical aid tinoti tibitsiri vanhu noti mari iri kushupa kuti iko kunoku kana tichitarisa kwaane mari dzavanhu ivo maplastic mari ndo atonyaya kuti iyo yavanoti keshaya haiwaniki saka kukanga kune izvo zvemedical aid munhu achiuya zvakaa nemedical aid vazhinji vanotonedzeka vanenge vachida kuti vaende kuti apa mundoda kuti tinonova kuti hazvivo kuna vasivanda akabata medical aid vasivanda havatambire medical aid zvimwe zviri zvanga zvichiita kuti munhu anenge achingorwadziwa kuta sei vanhu ivava vasingapuuri vaitisiti asi anorarama nemishonga iyi yechivanhu ndo yaanorarama nayo yanhu ndo kwaanobetserwa noti zvata tinosanganisa mafaithila tosanganisa maprofesiti navo iva ndo yafuti mahebalis ya anambuya nyamukupu vanenge vachiita maservices azvo vachimatadza nekuti pamwe haana keshi
mungatarisira kuzoshanda here nemamedical aid society aripo kare kana kuti mune makutoumbawo yenyu
tinenge toda kuti ivo vatizwo ivo varipo kare hatingavarambi nekuti tinoda kuti vatizwo kuti vatoro tivane kutigashirawo tozoya mamwe anoumbwawo saka tinenge tichida kuti varipo ivavo ngavatigashirewo vatitambire ndo chimwe chikumbiro chatenge tichida kuti tikumbire kuti aripo kare nekuti ivo vamwe vacho vavanavo ivavo vamwe vanhu vediwo isu vanoda rubatsiro kupa saka tiktoumba mamwe ida atinoumba kasine varipo ivavo ngatishandei pamwe chi
mungava neuwandu here wevanhu vamunofunga kuti vanoshandisa nzira dzenyu dzekurapa idzodzi dzechivanhu
uwandu hwevanhu tinawo hwakati kurei kana tichitarisa nekuti mukazviona kuti dzimwe nguva kubva kuseni kusvika zuva rodoka tinoona kuti chirembo wegoigo rimwe wechivanhu anokwanisa kunge achibatsira vanhu vanosvikakana kuma50 ya umwe anotodarika ipapo 200 tinoona kuti tinototidarikei ava vechiremba mamedical doctors asi vatinotoona kuti vari kutori kumachi vanotoona vanhu vashoma kudarika pamunhu tikatarisa maprofit aya anenge achitotaidzira kana ma70,000 nekuti vese ivavo futi varapiwo maprofit
aiwa tinotenda zvikuru sekuru sibanda nekupinda muchirongwa chedu
tinotenda nemiwo futi
manga makateerera kuna sekuru Prince Mutandi Sibanda vanove munyori anoona nezvedzidzo musangano rezinata muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokudzoserai kuna Blessing Zulu
tinotenda zvikuru Jonga tisati tavhara chirongwa chedu tombonzwa kambo penge penge kubva kuna Titan
Love yako ino pepeta Saka ndoda kukuchengeta Every day unisekeza Zula rangu unochekeza Nyangwe zviga nirengeza Ndiwe wacho unipengeza Wacho ndomba sane Mina nawe meleta nane
Nako kambo penge penge kubva kuna Titan tapata svika kumagumo echirongwa chedu chanhasi sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sachigaro wesangano reZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau vanoti vanhu vanokwanisa kunyoresa kuti vange vachivhota musarudzo dzegore rinoya nezvitupa zvemarata Amai Joyce Mujuru vanoti vakasarudzwa kuti vatungamire nyika vanokwanisa kuvandudza upfumi hwenyika sezvo vachigona kubatanidza vanhu vakawanda gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu Dr. Joram Gumbo vanoti iya Zimbabwe iri mubishi kugadzirisa zvinhu zvakaita kuti irambidzwe kubhururuka ichienda kuEurope aiwa taba tasvika kumagumo echirongwa chedu vateereri ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Hola mkela kustudio 7 wa mgqibelo mhlaka 2 mpandula 2017 ngo Chris Dande. Endabeni zethu lamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kwabulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe.
Ezindlela ngithi nabantu bobulawayo ngakhetha ulutho lwabo. Ungaze ubenzeni bayabavelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo. Bayakwazi ukuthi ungazubambe ubulawayo usuba kumathetheleleni.
Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo lizakuza ngemfanelo lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja.
Esikhathini esibonile eminyakeni edlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo kanti siyafika lelo esosibanga izo sokuthiwa hhayi imali yangona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadlelisa phambili.
Ibandla le-MDCT lilungiselela ukuyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumaviki amabili azayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Kanti vele kungani leli dolobho liyinsika ezombusazwe eZimbabwe. Amabandla athi LMDCT, PDP, National People's Party, kunye leZanu PF, aphakathi kodubo lokudonselana amandla kakhulukazi kobulawayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Ambrose Sibindi, othi uZulu wakobulawayo wandise ukubambana lapho esiya kukhetho.
Ngizaqala kancane ngikhulumembali ukuthi ubona amabandla wonke obulawayo ngathi bonke bakhangele bona bani abantu bakobulawayo ngedluleni umhantu bemadeleleni bale mbali esikhathi iyihistory enhle yokuthi bangakhetha ulutho lwabo babambelelekilo lanxa usubuya njani awubachedisi. Sizakhumbula early 80s ngesikhathi seGugurahund sili abantu babe ngokuningi kwakuyizaphu and abantu bebulawayo babambela kuzaphu. So ukuthi esokuvuma ngo-2000 labana uvuka i-MDC abantu babambela ku-MDC kwaba lokuxokozela lokuthi uluzwa kwabantu kubothwa kwabantu kodwa sanandlela abantu bawabulawa babambe ngezindlela ngithi nabantu bawabulawa bengakhetha ulutho lwabo. Umani bakhe bengakhetha ulutho lwalo ungaze ubenzeni bayabambelela. Asimangali ke kathesi unanzela amaphathi wonke akhangele kubulawayo bayakwazi ukuthi ungaze ubambe ubulawayo usuba kumathebeleleni and ngazo kunjalo futhi babe leqiniso ukuthi ungaze kube lokuxokozela lokwethuselwa kwabantu lokuhlukuluzwa lokuthawalani abantu bakhona abatshintshi bayaqina bebambele khonapho kuyikho libona amabandla enje ephithizela njalo singabaleli iqiniso lokuthi ibulawayo njalo isilabantu esabangathi sebekhuluma odlula abantu bonke elizweni ngendaba esingathi yilokhu ikubanjilwa abathi i-marginalization. So kulama iziqebuqembu zabantu esikhathi ngama-pressure groups amaningi akhuluma ngokuthi abantu babanjululwa laphana laphana amakhampani ahlonitshwa yonke into. So ngokwenza njalo isilabantu esingase kulama-activist amaningi ngokunjalo amaphathi befuna ukuthi sebethatha i-advantage yokuthi kulama-activist singabamba bona aba bantu kuzaba lula ingase nasikhulumeni ngokhetho luka-2018 abantu benelisukubadonsa ngoba bazahamba sebefakaza bengaze bakukhombe leyo phathi ezakhonjwa iyalisazi ukuthi abantu bazaqoqwa bahambe bayevotela leyo phathi ngobuningi. Yikho engikunanzela ngokuthi kungani ukukhanya kuphithizela kobulawayo.
Kodwa-ke kathesi kukhanya abantu bakobulawayo ababambananga ukuthi bafuna into enye. Ungathini wena nxa ukhangele ngeliphi ibandla kakhulukazi elingathola usekelo kobulawayo kumkhetho lomnyaka ozayo?
Kathesi kunzima ukuthi kodwa ngokubona kwami kukhanya nxa buyi kakhulu sengikhuluma ngala amabandla aphikisayo ayi-opposition nxa bengalungisanga izinhlupho zabo kuhle ngikhuluma nge-MDCT ngikhuluma nge-TDP nxa bengalungisanga izinto zabo kuhle ukuthi bone emabandleni abo balungisa inzobe babambane. Ngibona bobulawayo mina kungavuka elinye ibandla elingamangalisa abantu elingagcina selihlanganise abantu be-PDP, lahlanganisa abantu be-MDCT, lahlanganisa abantu bezaphu, lahlanganisa abantu abakumjuru. Ngoba kukhanya ngathi abantu bangaba sebefuna ukubambana, bathi bona isikhathi esiside besetshenziswa yehambe siyizwa nxa ugoda ebantwini la, bathi sebesetshenzise kakhulu. So labo sebefisa ukuthi bake bazibambele izinto zabo, badinge i-leadership ezazithungamele esigabeni sabo. Engxenye kungenza indaba leyo kubandlulula ukuthiwa yi-marginalization yokuvuswa kwamakhampani kubonakale. So ngiwama umbono omncane ngala mabandla omabili aphikisayo engananzelelanga kule nto into engavuka ngokubona kwami bekwenzakala khonapha kuground labesihlezi khona.
Alo-ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yecubungula izombusazwe, ubekhuluma le-Studio 7 ekobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka onalo liza kuza ngemfanelo ngomnyaka ozayo, lanxa uhulumende ethembisa ukuziholisa kusukela ngenyanga kaNhlolanja. Izisebenzi kahulumende zithole iholo lebonus lomnyaka ophelileyo ngenyanga kaNcwabakazi kuwonalo umnyaka. Sixoxele nobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, umnumzana Jafet Moyo, ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Singani siyakhathazeka kakhulu ngokuthi u-employer esikhathini esiningi umgijimele emaphepheni kungazange kube lesivumelwano. So ama-members ayakukhonona ukuthi lokhu kwenziwa nje kungala kukhulumisana okukahle, okuqondileyo, njalo ku-honest. Sibona ngathi wona employer nje uzenzela izinto azithandayo yena, kodwa ke thina ima-services siwanika ikakhulu ungakhangela nje izisebenzi zikahulumende yizo ezibambeleyo ukuthi uhulumende ame anike ama-services elizweni. Kodwa indlela izisebenzi ezibanjwa ngayo kayihle, akula sivumelwano, kodwa ikwakutshoyo ke employer ukuthi izabhadala kumnyaka ozayo. Esikhathini esibonile iminyaka nedlileyo ukuthi uzakukhuluma njalo ayisiko ukwenzakalayo, kanti sathi siyafika kuleso sibanga sizo sokuthiwa hhayi imali yangkhona ayitholakalanga izabhadala futhi besinika amanye amadeta phambili. So udubo olukhulu nje, kodwa kuyajenisana ukuthi hayi izinto phakathi kwelizwe kazimanga kakuhle ilizwe lamali.
Kodwa njengesisebenzi liyathaba yini ukuthi litsheliwe ukuthi ikhona kunalokhu esike sekuzwa kweminye iminyaka ukuthiwa khona alisozoliyithola ibonus?
Akukhabe lesivumelwano sokuthi kayikho, besivele sisithembile ukuthi izaba khona. Sikhangelela ukuthi uhulumende nxa le ndlela zokuthi ufuna ukuyimisa, ufuna ukuyiquma, kube yinto ekhulunyiswa nayo. Yes, siyajabula ukuthi nje uyakhonfirma ukuthi hayi sizayithola. Ngokuthi ngokubona kwethu ama-civil servants yibo ababambe umkhonomi welizwe. Nxa ama-civil servants angaswela iholo, aswela i-bonuses, leli lizwe lingadilika. Singabona nje sokuaffecta ku-private sector. Because uhulumende yikho lapha abantu abashuwad ukuthi kupheleni kwenyanga bayathola iholo. So ukuze i-economy nje khanye ihamba, ikuthi ama-civil servants athole iholo lawo. Nxa bezathola le bonus kutho ukuthi kuzayenza ukuthi umkhonomi wethu ube uhamba, amakhampani angazali.
Alo-ke ngumnumzana Jafet Moyo, onobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU, ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ibandla le-MDCT lithi lilungiselela uyatshengisela emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika kumavili amabili azayo. leli bandla eselihlala litshengisela e-United Nations minyaka yonke lithi lizaba litshengisela lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sisi reach out to amaZimbabwean amaningi across party lines, especially manje njengoba sesile alliance lamanye ama opposition parties under i-MDC alliance. Sisi reach out kubo abaningi ukuthi sibameme ukuthi babe lathi mhlaka 16 September eNew York. And lakhona futhi simema omakhelwana bethu abase-South Africa ukuthi labo babambane lathi ngoba uGrace Mugabe siyazi ukuthi laye uyabe khona eNew York and ngale ndaba yakhe ayenzayo ukuchaya le ntombazana eSouth Africa sibiza simema abafowethu nabodadewethu abase-South Africa ukubana basijoyine sikhankase sonke ukuze sikwazi ukuqondisa izinto eziphambanisekileyo kakhulu nelizwe lakithi laseZimbabwe.
Siyabona ukubana ukutshengisela kwenu okomnyaka odluleyo kugcine kuphazanyiswa ngabenhlanganiso eyalapha esekela umongameli Mugabe. Likhangelele ukuthi lo umnyaka ukutshengisela kwenu kuhambe kahle na?
Well, siyazi ukubana umbuso kaMugabe umbuso owodlame njalo futhi owokuthumbezela and umbuso ole corruption. Abantu laba abatshengisela besupporta uMugabe it's mostly out of ignorance and also nokuthi ngabantu abathengwayo ngoba siyazi ukubana bebenikezwa from i-consulate office yaseZimbabwe bebenikezwa ama-t-shirts ezimali ukuthi bakhankase akusikuthi ngabantu abavele bona deep down belothando loRobert Mugabe njengabantu abazilambeleyo abajoje estradini bethengwa ukuthi bazotshengisela ezifo uMugabe lesupport from abantu balapha e-America.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDCT ngapha kwele Melika ubexoxa le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika eVirginia.
Lamlela ntwandwe
lamlela
ntwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela nampala forembula
yikudibana kuhlelo lwezemabhandleni igama nguntungamile Nkomo. Namhlanje ngiselwagwelo enketa village njalo ngixoxa lo sobhuku walesi sigaba umnumzana Matthew Nketa. Ngiyakwamukela kuhlelo sobhuku.
Ngiyabonga Ntunga.
Ye, kwenzakalani esigabeni sakho?
Esigabeni sami kulezi nsuku kuhle kakhulu. Mina ngisobhuku mphinde ngikhokhele i-association yokuthiwa yilwagwelo Heritage and Development Association. I-association leyi ikhangela konke kusukela kwezamasiko, kwezemfundo, kwezempilo, ikhangela into eziningi ezithinta abantu ku-grassroots kodwa sibambisana nohulumende ngoba kuwona lo mnyaka nje sithethe ukubambisana siyi-association the Ministry of Culture at district level ukuhosta i-district cultural week ekade isensukanini ibe nhle kakhulu.
Ngeviki ezayo sizwa kuthiwa kukhona okukhona kwezamasiko khona ngapho, kuyabe kusenzakalani?
Ngeviki ezayo besifisa ukuthi mhlaka 7 September emaboleni showgrounds kuhlangane i-traditional leadership yonke elwagwelo osobhuku abalisa izinduna abelapha izinatha lezipha lenkokheli zamachurchi nengatsha zikahulumende uDA namapholisa sizibonisana ukuthi next year 2018 ilwagwelo inganikeza ichance yokuhosta i-national event yezamasiko. So sifuna ukuzobona umhlahlandlela ukuthi i-event enjalo ngohulumende esiphile sizayiphatha njani ngoba i-district event iphathe kuhle kakhulu. So sifunaukuqalisa kathesi amalungiselelo nokuxoxisana nokuthi kathesi sokuyisikhathi sokuthi siqalise ukulungisela ukucela izulu abeze abacela ngesintu labo baphume bachaye iganga abacela ngesikristu labo baguqe bathandaze sibonisane ukuthi kuzacelwa njani ngoba ukucela lokhu kule mikhuba yakhona esintwini esikristini lesintwini.
Engisakhula lapho engikhulele khona kithi lekomadlambu zibe zigcwele izangoma zigcwele iwosana ebezisiya komanyangwa ukuyacela izulu lamanje zisakhona kodwa ambona ukuthi zisaziningi njengakudala khona ngapho zikhona na izangoma zikhona na iwosana njengasendulo.
Izangoma zikhona kodwa osokuyinyamalele iwosana. So siye saya koBulawayo sayacela abanye abalolwazi kwezamasiko ukuthi bazosincedisa ukuthi siyisize sizinkokheli zesintu siqalisele ngapho ukulungisisa lokhu ngoba okwakhathesi imitolo ekade ikhangelwa yize iwosana azisekho imitolo ikhona sibona kuyizikhonkwane khonokhuyana yikho siyacela ukuthi abalolwazi ngokuphatha isintu kulolo hlangothi kusukela kwezikamambo kusuya koBulawayo kusehla kusiyenjeleke iwagwela iyakhala cela ukuthi abalolwazi babuye mhlaka 7 bazosincedisa ukuthi senze njani njengenkokheli khona siyacebisa abantu abantu bazimisele ukulandela isiko kodwa siswele bona bokusincedisa ukucija njengenkokheli.
Kahle kahle umahluko phakathi kwehosana lesangoma kuyini?
Ihosana ikudepartment yokucela izulu. Isangoma kulapho kuyiwa khona emhlahle usiyachaya amathambo.
Isangoma ngezinye indlela yenza umsebenzi ofana lo wenyanga.
Yena usuke kusangomeni usuxhasa usiba yinyanga.
Ihosana zona ziphele kanjani enkabazwe isobhuku? Kona ubufundelwa njani ubuhosana?
Ubuhosana abufundelwa yi-spiritual program ebakhona njengayo idlozi ngayo umuntu ezakuphunywa lidlozi kule dlozi lobuhosana kule dlozi elokwelapha elokuba yinyanga kodwa ke uphuma emuntwini ngokuthanda kwemvelo nxa kuyikuthi abantu imvelo bayayilandela imvelo yezulu iyahlonipha kakhulu nxa abantu bengasahloniphi imvelo yezulu iyababalekela ngoba indawo eqakathekileyo ecela ukuphila kwabantu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lo sobhuku weNketa Village elowagwelo umnumzana Matthew Nketa. Lalelani isandla lesibili lalingxoxo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lengcwethi acubungula izamasiko njalo engusiwalu umnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Sihlaziya udaba lokugcotshwa kwenkosi yamaNdebele kuyona le inyanga. Kuhlala ngiyakwamukela kuhle.
Hayi ngiyabonga.
Ye mama sikulodaba lwenkosi lapha inyanga isifikile lapha okuthiwa kona uzagcotshwa umnumzana Raphael Khumalo. Lingathini lina ngalokhu njengoba sesizwe sokuthiwa kona ikhona enye inkosi ekhethwe?
URaphael Khumalo ngoyethi ngaye sibili silungiselela khona umkhosi mhlaka 12 kube yikho lokho. Leyo nkosi abayitshoyo hayi balungile lawo bayikhethe kodwa ke inkosi yelizwe esiyikhangeleyo nguRaphael ngoba leyo abayitshoyo kunye lemagwegwe kayikwazi khona izalethwa lamhla iqalisa ukuvezwa ebantwini iqalisa ukufundiswa ngomthwakazi ayisikho esikumeleleyo lokho.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi bathi inkosi ayisiyo Raphael Khumalo yiyona le abakhethileyo? Liyakuzwisisa yini ukuthi bakhethe njani?
Hayi asizwisisi ukuthi bakhethe njani ngoba yena uRaphael ngokahlangabeza uhlangabeza emfowabo kaLobhengula ewabulawa ngoLobhengula belo embulalela bona ubukhozi ukuthi uzambangisa yikho kutsho ukuthi lo othutshayo kwakufanele ukuthi alibana babe kubona ukuthi uzaba yinkosi ngani bamlethe ebantwini iminyaka yonke le edlulayo wazahlala labantu wabhoda lo mthwakazi wonke bambona ukuthi awunasi inkosi. Pho esibona bekwenza bona imigubho ngamnyaka ngamnyaka. Kulokho kwasukela namhlanje sebethutsha sebesithi bayifaka inkosi mhla ka 9 njengoba uRafael simfaka mhla ka 12. Awusoke kusebenze lokho. Esikukhangeleyo okhangelwe ngumthwakazi ngokamhla ka 12 kaRafael. Kanti ke naye khona lokho ngabemfaka ukuthi hayi bafaka uKhumalo kulungile la uyabe ngukhumalo kaRafael ngoba uyabe lidlozi labo lonke. Nxa befaka umuntu ukuthi hayi lo nguye ozaba yinkezo yamakhumalo kadeni uRafael uzasala ngaphi uyabe ibamba yona leyo nkezo ebabambela bonke. Hatshi ukuthi abe yinkosi, inkosi esiyikhangeleyo nguye uRafael.
Manje ngemva kokugcotshwa kwakhe mhla ka 12 likhangelele ukuthi isizwe sikamthokazi sizavuselelwa njani.
Isizwe sikamthokazi sesizakwazi ukuthi sile mkhosi. Lawo malungiselelo angasoza abe yilokhuza sithi thina yi-fast track ngendlela abangakhangela ngayo. Kula malungiselelo umthokazi uzahlala phansi alungise zonke izinto ezimfanelo ukuthi angaphatha njani abantu. Kwenzeka ukuthi kube umbuso opheleleyo ongasoze ube umbuso oyangisayo.
Manje liyavumelana lakho yini ukuthi nxa inkosi isikhona kumele ingene kwezombusazwe?
Hayi, inkosi kayingene kwezombusazwe ngoba okwakhe kingdom yakhe. Bonabo ababusayo abakhe yibo abangaba khona kumbe ufake uprime minister kumbe ufake upresident. Kodwa yena uyabe ngaphezu kwabo bonke, uyabe ngaphezu kwenkosi ngunkulunkulu ophezulu cha.
Manje libona uhulumende ezamukela yini khona lokho?
Uhulumende lanxa engayemukelanga kodwa uzakwazi ukuthi amaNdebele ase-educatele inkosi yabo isikhona sebeyifakile. Lokho kuyabe kungokwakhe ayabe ezenzela khona ngendlela yakhe laye. Kodwa inkosi amaNdebele bayasebelaye ukuthi hayi ubaba sesilaye umthunzi sesilawo kathesi sizimvu zolahleko.
Hayi, kuyezwakala lingavalelisa uZulu.
Hayi, Zulu ngiyalivalelisa, ngiyabonga indlela kazigcwale zonke abantu besiya khona ukuyagcoba inkosi ngoba inkosi uqobo lwayo siyofanika lo ayisiyo yomgubho.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, sibongile kakhulu ba.
Ngiyabonga.
Lo ke ngumnumzana David Mhabinyana Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko njalo engusiwalo ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSawima egxile kwele South Africa, unkosikazi Joyce Dube osichathisela ngenhlelo zokuthuthukisa impilo yabatsha abaziqhuba eZimbabwe. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay.
Inhlanganiso yakho ibidingela amantombazana impahla zokusebenzisa nxa besesikhathini. Lokho iqhubekela phambili ngalomsebenzi kumbe sokukhona okunye?
Yebo, lokho siqhubekela phambili ngalomsebenzi and umsebenzi uyakhula. Lokho sisipha abantwana ama sanitary pads njalo amankazana lokho esanda esiba maningi. Uhlelo lukhula nje sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. This year tusalinde ama-donors ethu ukuthi ayebhadala esikolo. Njalo i-group isikhulile ngoba i-community yacela ukuthi kube labafana. Sesilabafana ku-group yethu. Ngakho siyathanda ukuthi sibafundise ukuziphatha, ukuzigcina, ayisikho nje ukudistributa kuphela. Ikukhuluma nabo one to one, siqondane nabo, sibafundisa. Abafana laba asibo bafana abancane, nabafana sebekhulile, abanye sebebuya eBotswana, abanye sebezamile imisebenzi behluleka. Ndlulungelo Sibanda, Thulani Ncube, u-Antoni loThobani ngabantwana sebeke bayazama le misebenzi, babuyele basesikoleni ebhentshini bazimisele.
Kulula yini ukuthi bebuyele esikolo sebekhulile?
Kunzima ngoba la matitsha lawo acina engani abakuzwisisi ngoba sebekhulile, abanye phela bakhulile ukhumbula ukuthi bangangabotitsha. Kuba nzima besaqalisa, kodwa-ke bazimisela. Ngiyakhumbula uThulani wayele grade elitshaye emhlane, but ngokuthi isikolo besesifuna waligunda, engafisi lokugunda i-grade lakhe, but ngoba wayefuna isikolo. Abantwana laba bazimisele kakhulu, njalo u-headmaster wabo baphethe kuhle, uyaba-accommodate, abatshele njengabantu asebekhulile ukuthi uyabona lokhu ku-wrong, kanje 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 kanje. So labo baba ngabantwana, ngikhuluma kunje ukuba late esikolo vela bafuna ngangcono basuke ekhaya ngo-5 because they walk a long distance.
Manje besuka lapha bazabuya,
besuka lapha sisazama njengamanje bengilokhu engigijima ngoba ukuthi bakhethe ngoba babuyele ku-form 3 not ku-form 4. Baku-form 3 next year ngu-form 4. After form 4 kuyini esizakwenzela khona laba bantwana, ngoba soze sibabuyisele esikolo baphinde bahlale phansi. Sengikhulumile lama-organizations amaningi apho ukuthi bangasincedisa kanjani. Ngikhulumile le-Global Kingdom eyalapha e-South Africa, e-international, ukuthi ngilabantwana abanje bandawonye lamantombazana singabenzelani. Ngakho bazimisele balungiselele ukuyafika ekhaya ukuthi baye babona laba bantwana lesikolweni sabo labotitsha babo.
Zinhlelo abazaziqhuba bengaqeda isikolo kumbe babe besenze eceleni ngapho befunda?
Njengoba kungelabantu abababhadalela i-fees abaqondane labo, besicela kumadona, sicela kulalapho kufanele benze ama-projects, income generating projects, ngoba vele ngabantu asebebakhulolungelo labothulana, sekufanele ukuthi babone ukuthi bayazimela, babe le-responsibility yokuthi i-timetable yabo bayisebenza nini, nama-projects abo bawasebenza nini. Sizacela labazali ukuthi babancedise, labotitsha babo bayabancedisa kakhulu. Abantwana laba sebele-team yesoka, bayahamba indawo zonke.
Lisebenza kuziphi izigaba zelizwe?
Besiseseku-Ward 4 eMzingwane ngaphansi kukakhansila uMoyo. Asikaqhubekeli phambili ngendaba zokuthi ama-resources, sikhuluma kunje abantwana bakabhadali, kambe uthi ungafuna futhi kwenye indawo ungakakhona. Yikho ngikhulume labe-global ukuthi into lingabi nge-MBC ngelo-Ward 4 lensezi kuphela, igcwale yonke indawo.
Leyo bekuyingxoxo lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eSAWIMA, unkosikazi Joyce Dube esixoxe layo eseJohannesburg kwele-South Africa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi seliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC.
Hayi, siyabonga Sithandekile, ube lelanga elihle. Makamafikizo lo isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba zalamhlanje. Amabandla ezombusazwe athenhlo amehlo kobulawayo. Izisebenzi zithi azilathemba lokuthi iholo lebonus lomnyaka wonalo liza kuza ngemfanelo na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.